vagari vekwarusape vari pasi pamambo Chandi nhasi vauya kudare pamusoro rehigh court muHarare neuwandu hwavo kuzonzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navapeter Chandi avo vari kuvamirira panyaya inonzi vamanhanga vari kuda kutora Prize Releaseberry riri makiromita 26 kubva marusape kubva kumurungu anonzi Robert Smart gweta riri kumirira vatambi vaLeonard Chigadza vaudza dare kuti vamanhanga vari kuda kutora Prize Releaseberry kuti vavake chechi pamusoro pemarinda ari muprize iri vachigadza vanoti vanhu vari pasi pamambo Chandi havazi kufara nokuti prize riri kuda kutorwa iri ndiro ravanoviga madzishe pamwe nevamwe vanhu vakakosha vachiti muprize umu mune nzvimbo dzinoyera dzinofanirwa kuchengetedzwa pasi pemitemo yenyika inobata tsika nemagariro vachigadza vaudza Studio 7 kuti vakwidza nyaya iyi kudare pamusoro vaine chikumbiro chekuti vamanhanga pamwe negurukota rinoona nezvekugoverwa kweminda vadouglas mombeshora vawilliam samhungu vano veishe Chandi vadavid nyakonda avo vanonzi vakapiwa matsamba ekuti vatore prize iri pamwe nevebazi rinoona nezvetsika nemagariro kuti vasave nechekuita neprize iri kana kutsika paprize iri kudzamara nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reconstitutional court navapeter Chandi yanzwikwa vatandi vakaenda kudare reconstitutional court vachikodzero dzavo dzekutevedzera chivanhu chavo dzinotyorwa kana vamanhanga vakaenderera mberi nekutora prize iri
nyaya iyi yakasvika pese ipapo after veku national museums and monuments vaita report yavakaona kuti paLeasberry Farm rine mamonuments of national heritage ende rinofanira kupreserwa vakanyora report kuti kupuwa kweprize iroro kune mumwe munhu anenge achida sauna Bishop Mananga nevamwe vakadaro zvinokwakanisa kodzero yevanhu vematanji vakanyora rugwaro rwavo rugwaro rwavo hurimo muapplication yakaitwa naPeter Chandi akamirira vanhu vekwatandi constitutional application saka iyi agent chamber yavapo iyi ndeyekuti takamirira kunzwikwa kweconstitutional application vanhu ngavarege kupinda papurazi vangavhiringidze makuwa vangavhiringidze chiusunhu zvese zvinokosha zvevanhu vematanji zviri
mutonga anga achinzwa nyaya iyi amai Lois Matanda Moyo vati nyaya iyi ichadzoka mudare mangwana apo gweta riri kumirira vamanhanga vaphilip mutandwa vachapawo dare divi ravo sezvo vanga vasina kugadzirira nhasi mapepa ari pamberi pedare ari kuratidza kuti vamanhanga vakapiwa tsamba yekuti vagare papurazi apa navamombeshora mapepa aya anoratidzawo zvakare kuti vagari vekwatandi havazi kuda kuti vasumati vabve papurazi ravo sezvo vachinzi vari kubatsira vagari ava nezvose zvavanoda kuita pachivanhu chavo panguva yavanenge vachiteura kuvadzimu nemadzateguru avo panzvimbo dzinonzi dzinoyera idzi dziri papurazi ravasmart nyaya iyi inouyawo apo mutungamiriri wenyika varobert mugabe avo vakatarisirwa kuita musangano nevechidiki vemudunhu remanikaland kwamutare nechishanu vakaudza vatsigiri vavo masvondo maviri apfuura kumusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vakasara mumapurazi vanofanira kubviswa mapurazi aya ogoverwa kune vechidiki vezanu pf pamwe nevamwe vatsigiri vavo vasina minda nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kutorwa kwakaitwa mapurazi evechichena zvechisimba ndiko kwakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.